Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 15, 2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinodaira kuti nzvimbo dzakafanana naChisengo dzawana mvura inokwanisa kuita 153 millimeters dzira nezuro kusika mangwanani ano, asi mvura iyayo yaswera zvarese chinaya, saka ndinodaira kuti mvura yawedzera zvakanyanya.
Vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nevatanhatu vanofa kuMozambique, Malawi neSouth Africa nekuda kwedutu mupengo remvura nemhepo rinonzi Idai, iro riri kurovawo mamwe matunhu akawanda muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevechidiki muHarare nhasi. Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana, kana kuti 59.38%. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yaita musangano wechimbi-chimbi nemapazi ayo anosanganisira mauto, mapurisa uye masangano anopa rubatsiro kuti iite gadziriro yedutu mupengo Idai, iro rauraya vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nematanhatu kunyika dzakaita seMalawi, Mozambique neSouth Africa. Matunhu akawanda munyika kusanganisira Masvingo Midlands, Mashonaland Central neBinga ari kutarisirwa kurohwa zvakasimba nedutu mupengo iri. Mukuzeya nezvedutu mupengo iri rine zita reChishona, tabata mukuru webazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vatichi Zinyemba.
Dutu mupengo iri riri kuramba richikwidza kusvika pedo bero atinoti kumabhodha edu aya nenyika yeMozambique. Saka ikoko mvura iri kunaya kunyanyanyanya nzvimbo dzekumanikaland. Maonero atanga achiita kubvira makuseni ndekutarisa kuti mvura yanga ichinaya chaizvo. Ndinodaira kuti nzvimbo dzakafanana naChisengo dzawana mvura inokwanisa kuita 153 millimeters dzira nezuro kusika mangwanani ano, asi mvura iyayo yaswera zvarese chinaya, saka ndinodaira kuti mvura yawedzera zvakanyanya. Apowo Chipinge nzvimbo dzakafanana naizvozvo dzanga dzichinaya chaizvo kubvira nezuro kurarira madekwana apfuura aya, nanhasi dzaswera ichingonaya. Saka tinotarisira kuti mvura chaizvo, imvura yakawanda, ichange ichiwanika kunzvimbo idzi. Saka nokufamba kuri kuita dutu mupengo iri kupinda muZimbabwe, tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzichange dzaakunayiwawo. Tichitarisa panze izvinezvi tiri muguta redu reHarare, tiri kuona kuti mvura yaswerera ichinaya, asi iri kunaya zvaichingoita zvishoma, asi iri kunaya. Saka ndozvatiri kutarisa izvo kuti dutu mupengo richaramba richipinda mukati, izvozvo zvichange zvichikonzera kuti nzvimbo dzakanyanyanyanya dzichitarisa kunge Mashonaland Central neMashonaland East naiyo Manicaland zvichange zvichiwana mvura nenyaya yekuti dutu mupengo iri riri kukwidza zvichienda nzvimbo idzodzo.
Chii chinokonzera madutu mupengo akadai aya?
Madutu mupengo aya zvinhu zvinokonzeresa atingade kuti zvinoitika mugungwa. Tinoziva kuti isusu maongororo edu dutu mupengo kazhinji kazhinji rinoda kuti riwane kudya kwaro kubva mugungwa. Tichitarisa atingati matemperatures aya, tinoona kuti pane matemperatures anowanika mugungwa anogona kuengerana ne 25 kana 26 or 27 degrees Celsius. Ndozvinopa simba kudutu mupengo iri kuti ringe richikwanisa kuzoita ukasha riri mumakungwa imomo nokufamba kwanenge raita. Saka saizvozvi kuti mupengo iri mukuongorora kwatanga ichita kwemazuva apfuura ranga achitishamisa chaizvo. Rakatanga riri Mozambique Channel ndokubva rapinda kunzvimbo dzakafanana neMozambique ndokuenda kuMalawi ndokudzokera zvakare mugungwa. Ipapo ndokubva raita ukasha ndokukura ndorazenge rakuuya kwatiri kunyika yedu yeZimbabwe.
Dutu mpengo iri rine zita rekuti idai rinova zita reshona. Zvinofamba sei pakusarudza mazita emadutu mpengo aya?
Chinoitika apa ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzeSADC nedzimwe nyika dziri mugungwa reIndian Ocean zvakafanana neMadagascar, Mauritius, Reunion, the Comoros. Saka nyika idzodzi dzinosangana pane dzimwe nguva mugore kana kuti makore mairi vomirirana kuti nyika imwe neimwe inge ichipa mazita vanosarudza mazita mairi. Nyika dzinogara pasi dzovirirana panyaya dzemazita dzinogona kunge dzichipiwa. Saka nyika unogona kuona kuti nokufamba kwenguva tropical cyclone ikazonge yawanika inogona kungosanganawo nezita renyu.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vaTichizinyemba vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU iyo inobatsira vanenge vawirwa nematambudziko akafanana nemafashamu aya vaNathan Komo.
Dutu mpengo iri aona zvarinogona kuita kuuraya nekudhemeja maproperties, asi ndoda kutenda kuti pagadziriro yataita pari zvinezvi ndeyekuti patakangoudzwa nevanoona nezvemamiriro kunze takabva tatotanga kuparidzira shoko racho kubva nezuro tichiudza vanhu kunzvimbo dzakanyanyotaurwa nevanoona nezvemamiriro ekunze zvinova Masvingo, maSwitzerland, the northern parts the Mas East, then Mas Central. Sekudzidzisa kwataita nhasi dzanzi kana mumashonaland west diki mpengo iri rinogona kunanambira kusvika imomo, asi nekuda kwekuti dutu mpengo iri sekuratidzwa kwataita nevanoona nezvemamiriro ekunze riri kukwira richiteedza rwizi rinonzi Zambezi ruchiwana simba. Zvakadaro tinotarisira kuti kwese kusvika kunana Bhinga ari muZambezi Valley tichange tichivaudza kuti vagadzirirewo pari zvinezvi zvatakatoita sebazi rinoona nezvenjodzi dzakadaro. Takatogadzirira maprovincial committees edu, madistrict committees edu vese vari vakagadzirira. Takavapawo zvishoma zvatinazvo kuburikidza nemari dzekuti vakwanise kumanyamanya. Asi chazonyanyondifadza mukoma Blessing ndechekuti patadaidza musangano wekubvunza kuti umwe naumwe wedu akabatei, taona zvichiendeka kubva kune vanotibatsira vana IOM, vana Red Cross, ana World Vision. Umwe naumwe ane chidimu chaaroda kuuya nacho ende ndichitaura nemi kudai tine marori ari kutotakura zvinhu kuenda kumanikaland kwatinofunga kuti ndokwatanga dutu mupengo iri.
Pamusangano wamaita wekugadzirira dutu mupengo iri ndevapi vamwe vanga varipo kunze kwebazi renyu reCPU?
Pamusangano wataita mukoma Blessing tanga paine vekunze vemeteorological department, tanga tiine vamwe vecivil aviation, tanga tiine vanhu vemapurisa, tanga tiine masoja, tanga tiine veIOM, tanga tiine Red Cross Society of Zimbabwe, tanga tiine World Vision, tanga tiine Save the Children. Ndingaramba ndichienda vaisvika kuma35 pandaverenga paregistra.
Mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo vari parunare kukadoma. Tabatawo mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku avo vari kuChipinge pari zvino kwavanoti kuri kunaya mvura inotyisa.
Pari zvino ndiri pachinyezo kandaane chitobva parimbi apa weather yedu iyi kutanga nezuro manheru ndopakatanga mvura kutanga kunaya, and tiri kungonzwa nenzvimbo zhinji sekuti kwa na asipinge neche kudoropa kumvura irikunaya zvekuti ine mhepo yakanyanya zvekuti pari zvine zvivano vapindwa nekutya kwakanyanya nekuti zvinotaridza kuti dzimwe information dzataa kuwana kubva kune vamwe vanhu zvirebva rekunaya kwatakwava kutoita uku kuchaenderera mberi uye kuchiparadza zvinhu zvakawanda nekuti kunaya kune mhepo.
Mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kuti vanoita sei kana pauya mhepo yakakura kudai uye kuine dutu mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kana kwauya dutu mupengo remhepo nemvura yakawanda kudai?
Pane zvino dzidziso yakapiwa vanhu ishoma shoma. Vanhu vazhinji vaingozvitora sezvinhu zvenhando kuti nogarai mudzimba kushandisa dutu rakawanda vashoma. Izvi takangotiwa mazuva matatu angopfuura aya ndopatitanga kuchitanga kuudzwa vamwe vanhu zvekunyora mumawhatsapp nekuda nekutaurira vanhu kuti varemekedze zvinenge zvichitaurwa nevemet. Vandingada kuti pachokwadi nechekuti ruzivo rune vanhu rushoma, vanhu vachiri kutofamba vamwe. Ini pandatomboda kubuda tene ndanoti ndangadapindwa nekutya ndikatopindika ndingati gare mumba. Asi ndirikuona vazhinji vanoramba vachingofamba vachigadzira rwendo rwavanga vainarwo vanda kuenda kuHarare kana kuenda kune dzimwe nzvimbo. Havasi kuita sezvaanga zvichitaurwawo kuti endai kunzvimbo dzakakwirira.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vari parunare kuChipinge. Vechidiki nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavavaudza kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwakaiswa muzvikoro kana kuti new curriculum hausi kuzobudirira sezvo zvikoro zvizhinji zvisina macomputers nemasaisai eintanet. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anga ari pamusangano uyu anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa avo vanga vari muenzano remekedzwa pamusangano uyu vaudzwa pachena nevechidiki pavapiwa mukana wekuvabvunza mibvunzo kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwenew curriculum hauna chauri kuzoburitsa. Vechidiki ava vati kushayikwa kwemakombiyuta pamwe neinternety muzvikoro zvikuru sei kuzvikoro zvekumaruwa ndiko kuchaita kuti urongwa uhu hushaye zvahunobuditsa sezvo vachiti zvidzidzo zvakawanda zviri kuitwa munew curriculum zvichiitwa pachishandiswa makombiyuta neinternet. Mumwe wevechidiki anga ari pamusangano uyu uye achiita zvidzidzo zveudzidzisi paBelvedere Teachers College muzvare Mesindava ndeumwe wevari kuda kuti hurumende isendeke parutivi chirongwa chenew curriculum ichi yopa vadzidzi mari dzekuti vakwanise kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo kana kuti magrants. Muzvare Ndava vati vechidiki vakawanda munyika zvikuru sei kumaruwa vachasara vari marovha kana hurumende ikaenderera mberi nenew curriculum iyi.
Inini hangu semunhu ari kucollege, it's like government dei yange yadzosa magrants nokuti tinoyazoona kutoti patinovhura vamwe vana havasati vaita se vabhadhare ende vamwe maresults vanopedza kunyora havasati vacollecta. So government zvivi vanofanira kudzosa futi magrants aya apiwechi vana vechikoro. I think vanenge vabetsera ipapo. Then in new curriculum yavo it's only cases for vana vari mutaundi vari kumusha. Tikatarisa tikona kupa example yekwachivi kudavira uko hakuna magetsi but vari kuti curriculum inde internet hakuna magetsi saka vana vacho macomputers vachanomawana sei? How do they learn macomputers?
Asi pavatura mashoko avo pamusangano uyu vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kusimbaradza nyaya yekuvandudza zvidzidzo zvinoitwa muzvikoro zvevanoita mabasa emaoko kuitira kuti vechidiki vakawanda vagozokwanisa kuzvigadzirira mabasa avo vega. VaMnangagwa vati intaneti ichange yave kupinda munzvimbo dzakawanda munyika nenguva pfupi iri kutevera zvichitevera kuparura kwavakaita tsinga dzeintaneti kuBaitbridge pakutanga kwesvendo rino.
Is revamping our vocational training centers.
Hurumende yangu iri kuvandudza zvikoro zvemabasa nemaoko pamwe nemakoreji anofanira kuva musimboti wana mazvikokota vanofambisa nyaya dzekusimudzirwa nekuvhurwa kwemaindustry munyika yedu.
Gurukota rezvevechidiki muzvare Kest Coventry vakurudzirwa vechidiki kuti vauye kubazi ravo kuzopa pfungwa dzavo kuti dzipinzwe mugwaro rehwaro huchatevedzerwa nevechidiki munyika kana kuti youth policy. Zvichakadai vaMnangagwa vakurudzirwa vechidiki kuti vasatore zvinodhaka pamwe nekushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vavati vanoda kuti munyika musagadzikane.
Ndinokurudzirai kuti muchenjerere vamwe vari pakati pedu vanongoda kushandisa mukana wemamiriro akaita upfumi hwenyika kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokanganisa upenyu hwenyu pamwe neupfumi hwenyika.
Mutungamiri wenyika atiwo hurumende ichavandudza zvose zvinodikanwa kuitira kuti vechidiki vawane pundutso zvinosanganisira mitemo yekuita mabhizimusi munyika. Asi mumwe wechidiki angari pamusangano uyu Edmore Kambeva ati achatenda maruva adya chakata.
Chatinonyanyokurudzira ndechekuti zvainenge yati promisa kuti ichaita dai yakasika kuita, nekuti isu semayouth toda zvinhu zvinokasika. Nowanda wai vamwe mayouth ari kutengwa mumamisha umo vachiitiswa zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri illegal. It's because vanokasikidzirwa kuitirwa zvinhu. Saka tirikukumbira kuti zvayataura kana kuti zvaive kuti promisa kuti ichaita ngaiitewo nekukasika zvichibatika, so that tokwanisa kuita zvinhu zvedu nenguva.
Musangano wemazuva maviri uyu uyo wapera nhasi wakarongwa nebazi revechidiki uye wapindwa nevechidiki vanodarika zviuru zvishanu. Musangano uyu wanga uine chinangwa chekutsvaga nzira dzekuti vechidiki vangawane pundutso sei munyika uye kuti vechidiki vangaitei kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana, kana kuti 59.39%, zvakapedzisira kuitika makore gumi apfuura. Asi gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya, avo tisina kukwanisa kubata parunhare nhasi, vakazivisa nemvuro kuti vanofunga kuti mukupera kwegore inflation inenge yaderera kusvika pazvikamu zviri pakati pegumi negumi neshanu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zvanga zvichingotarisirwa nokuda kwekuti mitengo yakatanga kukwira zvakanyanyisisa, hurumende payakatara zvirongwa zvemari nezvirongwa zvemashandisirwo emari yehurumende musi wa 1 October, papa kwakagadzira maaccounts kuti awe nostro foreign currency accounts, inove mari dzokunze kwenyika, neRTGS foreign currency accounts, inove mari yemuZimbabwe. Saka chaiuka ipapo misika yekunze yakasumuka chaizvo nokuda kwekuti yanga yakaiswa pa 1-to-1 exchange rate yacho, yanga isingashandi. Munhu anenge aine mari yake kunze kwenyika aiziva kuti mari yeuremu hwayo haungabhuenzaniswi neRTGS. Saka takaona ipapo mitengo yakasumuka kubva pa 5% muna September 2018 ikaenda kuma 21% muna October. Tikazoona zvakare kutanga kwegore rino pakakwidzirwa mitengo yemafuta musi wa 12 January 150%. Chiro aizvo kuti pakawe zvakare nemweya wekusunda mitengo kuti isumuke, ndo zvatavakuona muna February izvozvi.
Tiri kunzwawo gavhuna wereserve bank vajohn Mangudya vachitaura kuti inflation yepagore inotarisirwa kudzika kusvika kuzvikamu zviri kana pa10% kana 15% mukupera kwegore. Munowirirana nazvo here?
Hatingaoni zvichiita, nekuti chokutanga mari yokunze kwenyika haisi kuwanika, uye zvakare sanyatsonaya kwakaitika gore rino zvinoreva kuti mitengo yezvinhu ichagona kukwira, nekuti tichange tichitenga zvinhu zvakati wandei kunze kwenyika maringe nekusanyatsonaya kwakaita kunze.
Tichitarisawo vamangudya navamutori Ncube, gurukota rezveupfumi, muri kuona vari kutaura chinhu chimwe chete here?
Vamangudya navamutuli, mafambisiro avaita iko zvino anotipesanei nezvaitaurwa na vamutuli Ncube nguva dzavakapinda dzezi? Gore rapera vanga vachitaura kuti tichada kubvisa bond note, asi bond note haina kubviswa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa nyaya dziri kumatare. Mumwe mutedzeri wemutungamiri weMDC vaMorgan Komichi vabatwa vaine mhosva panyaya vanga vachipomerwa kudare raMagistrate muHarare nhasi. VaKomichi vakasungwa musi wa17 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act mushure mekukwira patafura vachipikisa zvainge zvichinzi zvabuda musarudzo nesangano reZEC. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravaKomichi vaObey Shava.
Taenda kudare nhasi tichienda kunotambira mutongo waKomichi. Dare rabva ratura mutongo rokuti iyo rawana vaKomichi vaine mhosva yekuvhiringidza kuverengwa kwemaresults emusarudzo mutungamiriri wenyika neZEC. Nokudaro dare rati iwo ngavabhadhare $200 fine, kana vakashaya $200 vogara 2 months vari mutirongo. Zvekare dare raenderera mberi rikati iro 3 months dzasendekwa parutivi, zvichienderana nekuti vaKomichi havazopari mhosva yakadaro zvekare mumakore mashanu anotevera. Ndo mamiriro azvaita. Isusu hatina kufara nemutongo wataurwa nedare, vaKomichi havanawo kufara nemutongo wataurwa nedare. Saka vanditindiite mapepa nemande chaiwo timhanye kuhigh court neappeal yedu kuti zvaitwa nedare izvi tinoona sezvunhu zvisina maturo. Kana kuti nemumwe mutauro, tiri kuti dare dai radzamisa pfungwa dzaro ranyatsokuongorora nyaya sezvazviri, risingafunge zvakawanda wanda zvisina basa, ringadai risina kuona vaKomichi vaine mhosva.
Saka makwanisa here kuti mubhadhare mari kuti vaburitswe muusungwa nhasi?
Icho kwadi ndichangobva mukubhadhara mari yacho izvezvi ndatosiya vatobuda vaKomichi vaenda kumba nemhuri yavo.
Gweta rava Morgan Komichi vaMDC vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Tichiri panyaya dzemumatare zvakare, dare raMagistrate muHarare rapawo hurumende simba rekutengesa imba yekunyanga yevaive gurukota vaSevia Kasukuere. Imba iyi inoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu uye iri kutengeswa sezvo muchuchisi vaZivanai Macharaga vari kuti vaKasukuere avo vari kupomerwa mhosva dzeuori havasi kuuya kudare vachinyepera kurwara. Vange vachitarisirwa kupinda mudare musi wa17 ndira. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCommunity Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti COTRAD, iro rakambomiswa kuita basa nehurumende, rinoti rakaendesa mapepa kudare repamusoro nezuro kuti nyaya yavo inzwikwe nechimbi chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanunoka Hwande weStudio 7 abata gweta riri kumirira COTRAD vaDenford Alimani vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Takafaila mapepa nezuro, so iko zvino takamirira kushedzwa kana jaji ari kuverenga manyaya yacho achinge awirirana nezvatiri kutaura kuti nyaya iri agent. Registra vanokwanisa kungotifonera anytime.
Asi pari zvino sangano iri hari bvumidzo kuita basa?
Hongu, iko zvino izvi nemamirira zvakaita takangoadvisa kuti haingomirai tingoenda kucourt kuti tiwane order inovabvumidza kuti vaoperate.
Asi ivo tsamba yokushanda vanga vainayo here?
Vanhu ava vakaregista trust. Trust yavakaregista iyi haide permission yaminista oro yaani kuti vaoperate. Anyone can register a trust like me mukoma Hwande. Munokwanisa kungouya muregister trust iri muzita renyu, maybe the family trust kana kuti business trust or whatever zvamune chida kuti muite netrust iyo. So hapana mutemo unoti ivo vainofanira kuregista na anyone pane zvavane kuita izvo. Over years vakaita a lot of interactions nemagovernment departments akawanda, organization inotozikamwa and inotoremekedzwa steric. Saka this particular action came as a complete shock kwavari kuti takungonzi tiri legal makore ese aya taioperata muchinyorera tsamba muchitokumbira sometimes kuti vabatsire pane mapublic events zvabva nepi.
Kumiswa basa kwavaitwa uku kuri kuaffecta vanhu vakawanda sei uye nenzira dzipi?
Vane membership onoradza mabeneficiaries angava kusvika kuma 5,000. Vaibatsira mune mafacilities akawanda anosanganisira fish farming nezvimwe zvinhu zvinongobatsira mumacommunities. Tichionawo necorrespondence dzavakatipa aitaridza kuti vaicommunicata nemaorganizations egovernment akafanana nana Zimbabwe Human Rights Commission, Ministry of Education. Ndiri kuona sekuti organization yanga yatsimuka zvakanaka ende ichiita mabasa anga achiappreciatwa nevanhu mucommunity including vanhu vari mugovernment, zvokuti I'm sure
pane vamwe vanhu vemugovernment vakabudi zvavabachena asi vanenge vachingoti poizi ndeipi zvaakuitika.
Avo vanga vari gweta reCotrand vaDenford Alimani, vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari parunare kumasvingo naTanonoka Wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru azivisa nhasi kuti vanhu makumi maviri vazhinji vavo vari vana vechikoro vakafa zvitevera kuondomoka kwechimwe chikoro muguta reLagos muNigeria nemusi wechitatu. Vanhu vangangosvika makumi mana nevapfumbamwe vaurayiwa nhasi mukurwiswa kwaitwa nzvimbo mbiri dzinonamatirwa nevechitendero cheMuslim muguta reChristchurch muNew Zealand, zvanzi nemutungamiri wehurumende amai Jacinda Ardern, chitiko chemhirizhonga yemhando yepamusoro. Munhau dzemitambo, vatsigiri venhabvu munyika vane mukana wekuona chikwata chine mukurumbira muAfrica uye chine mukombe weCAF Champions League cheEsperance, icho chiri kutamba neFC Platinum mangwana kuBurbafield Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Esperance yakasimudza mukombe weCAF Champions League katatu, uku FC Platinum iyo yakapinda muMin League kekutanga iri kutatarika zvakasimba, ichikwanisa kungoita mapoint maviri chete pamitambo mishanu, zvichireva kuti ndiyo iri pasi mugroup B. Esperance ndiyo iri pamusoro mugungano iri ine mapoints 10 nerimwe chete. FC Platinum yakatobuda kare makwikwi aya, zvekuti changosara kungobudawo nechiremerera nekukunda chikwata chine mukurumbira ichi. Pamusoro pemikombe mitatu yeCAF Champions League, Esperance yakambotora zvekare mukombe weAfrica Super Cup pamwe neweCAF Confederation Cup. Payakapedzisira kutamba makundano aya kuSouth Africa, FC Platinum yakaita rombo rakaipa apo yakakandwa chibodzwa mutambo wave kupera vakatungamira 2-1. Mutambo uyu ndokupera uri mangange 2-2. Mumwe mutevereri wechikwata ichi, muzvare Olivia Mshipe, vanoti FC Platinum ikatamba sezvayakaita neOrlando Pirates Orlando Stadium masvondo maviri apfuura, inokwanisa kudonhedza gomo guru remuAfrica iri.
Vakadzokora matambira vakaita nePirates, pavanopinda mapoints vanototora.
Asi FC Platinum inenge isina vatambi vatatu mumutambo uyu nekuda kwemakadhi avakapiwa. Vatatu ava vanoti Gift Bello, Elvis Moyo na Kelvin Madzongwe. Pavakatambira kutinis, FC Platinum yakarohwa 2-0 mumutambo uyo vakatambisa mikana yakawandisa. Mune vamwe makwikwi anga akatarisirwa nevakawanda eUEFA Champions League, draw yemitambo yemakota finals iyo yaitwa nhasi yamira yakadai: Ajax vs Juventus, Liverpool vs Porto, Tottenham vs Man City, Manchester United vs Barcelona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi, tiri kutarisa nezvedutu mupengo idai riri kurova nyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezo nguwa edia pera rega iti mbotari samsure na ozhakare. Vanu vanodarika zana ni makumaviri ni watanatu. Vanu faku Mozambique, Malawi ni South Africa. Nekuda kweduti mpengore mvura ni mepo rinonzi idai. Iro rikurova o mamatunu akawanda Mzimbabwe. Zimstat inoti inflation mnyika ya kuhira kushika pajuka makumi mashanu ni mapfumbamwe. Nezhiga makumi matatu ni mapfumbamwe kana kuti 59.39%. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anukoneka ene mfaro ndinwenyu. Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusi ya mchinzi kwa naudze isiNdebele.
So kuhisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C. Hola Mugela, Studio 7, Molesi Lano, Mshaga 15, Gumbimbito 2019, Musitante Gilem Slanga, Endabinze 2, Lam Slange. Abasakulayo, Vajele Omonga Meli Emerson Mnanga Kwa Uguti, Uchelo Luzi Fundo, Olucho I Curriculum. Alusoze lusebenze kuhle ngoba lufuna ukusetshenziswa ngobulembo be-internet.
Hayi uhlelo lolu ngiyalibonga kakhulu ngoba uhlelo lolu lwenze ukuthi ama-youth avela around Zimbabwe abuye lapha eHarare sangane sibonisane sibili ukuthi ama-ideas esinawo le msebenzi esiyenzayo kathesi singayibumba njani ukuthi ihambe phambili.
Umomo uqhubeka umubi ezibhedlela odokotela besehluleka ukusebenza ngokusilela kwempahla yokusebenzisa kuselatshwa abadinga uncedo lwesiphangiphangi kuphela. Izulu elilolaka elibangelwe liyezi eliphiwa igama lokuthi Cyclone Idai seliqalile ukudala umonakalo eZimbabwe ngemva kokubulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanwe eMozambique laseMalawi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Abasakhulayo batshele uMongameli Emerson Mnangagwa ukuthi uhlelo lwezifundo i-curriculum alusoze lusebenze kuhle ngoba lufuna ukusetshenziswa ngobulembo be-internet obungafinyelelekiliyo lula emaphandleni. Baveze lokho emhlanganweni obuqoqwele ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zabatsha lezemidlalo oluthiwa yiNational Youth Indaba olwenziwe phansi kwendikimba ethi Our Future Now. Ramangwana Retu Tainasi ikusasa lethu limanje ogqitshwe namuhla. Umnangagwa utshele abatsha labo abedlula amakhulu amabili ukuthi udaba lwamagagasi obulembo be-internet buyalungisiswa kulandela ukusungulwa kwentambo ezithwala amagagasi lo okwenziwe edolobheni le-Beitbridge ngolwesithathu. Emhlanganweni lo bekunomongameli Mnangagwa, umphathintambo obona ngendaba zemali, umnumzana Mthuli Ncube kanye lomphathintambo obona ngezabatsha kanye lezemidlalo, unkosikazi Kestri Conventry. Phambilini komhlangano lo, uConventry wazise ukuthi abatsha bonke banxusiwe kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano lohlelo lolu, uMike Hove weStudio 7 uxoxe nomnumzana Tondera Ishoko ongomunye wabatsha obesemhlanganweni.
Hayi uhlelo lolu ngiyalibonga kakhulu ngoba uhlelo lolu lwenze ukuthi ama-youth avela around Zimbabwe abuye lapha eHarare sangane sibonisane sibili ukuthi ama-ideas ethu esinawo le msebenzi esiyenzayo kathesi singayibumba njani ukuthi ihambe phambili. Njalo sithole ithuba lokuthi sikhulume lo minister wethu owe-youth, sathola ithuba lokukhuluma lo minister we-finance sitshela ukuthi thina isikhalazo zethu zinengathi lokuthola i-finance.
Tondelai ushilo wathi u-minister of finance umnumzana Mthuli Ncube ube khona uthintile na indaba yokutholakala kwemali yokunikeza abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo.
Okay, ngiyathaba ngokukhuluma ukuthi silapha eyouth indaba, iEmpowerment Bank ikhona lapha and yona iEmpowerment Bank ibifundisa amayouth ukuthi nxa lifuna ukuzothola imali liya-apply njani and ama-projects enu kumele eme njani. Uminista ufundisa amayouth ukuthi nxa lifuna ukuthola imali lani libumbe ama-business models anjani. And ukhulume kakhulu ukuthi njengamayouth sibonisane sibili, sishare ama-ideas nama-experiences ethu ekubhizinesi ukwenza ukuthi lathi kusasa singenze ama-mistakes ayenziwa lomunye lomunye.
Sibone ukuthi kuhlelo lolube kule panel lapho abatsha abakumsebenzi etshiyeneyo bathinte indaba yokutholakala kwemisebenzi elizweni ngesikhiwa bathi i-job creation. Njengoba abatsha abaningi bakhala ngokutholakala kwemisebenzi elizweni, awusitshela ukuthi ingcwethe bezikhona zitheni mayelana ngendaba yemisebenzi?
Namhla sifundisa ukuthi singami ukuthi sinike umsebenzi kumbe sidinga umsebenzi, lathi kumele sikhangele ukuthi asikwanisini ukuthi sizivumbele imisebenzi, siqalise ama-projects azasihambisa phambili. Ngikhuluma kanje njengathi esenza umthakaso wethu we-Keep Pile Clean, siyakwanisa ukuthi singadobha izivisa, siyakwanisa ukuzirecycla and then sesikwanisa ukuthi zathi sithole imali phambi kwalokho.
Ngombono wakho, ungathi inhlelo zikahulumente ziyasiza na ekuthuthukisweni kwabatsha elizweni?
Kakhulu, kuyanceda abantu kakhulu ngoba khuluma kanje ama-youth amaningi sethole i-information eningi ngaphakathi kwama-business. Siyajabula ngoba sesikwazi ukuthi i-Impabank iyanika imali, siyajabula ngokwazi ukuthi i-Ministry of Youth iyanika imfundo, siyajabula futhi ngokuthola ithuba lokuthi sikhulume namanye ama-youth aku-business ashiye ama-ideas, sabonisana ukuthi hayi mina ngake ngahamba le business leli ngaphamanja laphana nalaphana. So lathi kusinika i-direction ukuthi lami ngafuna ukuqalisa enye i-project, ngingasoze ngenza i-semi-fixed yenza ngabanye.
Lowo ngumnumzana Tondera Ishoko, ongomunye wabasakhulayo obesemhlanganweni we-inaugural youth indaba, uxoxele Studio 7 ecingweni eseHarare. Umumo uqhubeka umubi esibhedlela, odokotela besehluleka ukusebenza ngokusilela kwempahla yokusebenzisa kuselatshwa abadinga uncedo lwesiphangiphangi kuphela. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi soluphiwe isigidi semali samadola avela kwabogatsha lwezemali ezasetshenziswa ukuthenga impahla edingakalayo. UMavis Gama usethulela okuningi ngalolu daba.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana, uDr. Obadaya Moyo, uthi bayaluqakathekisa uhlangothi lwezokulondolozwa kwempilo yabantu. Kungaleso sizatho behle bagijima ukuyakuzwa izikhalazo zabodokotela, osenior doctors, asebehlabe umkhosi bekhala ngesimo sokuswelakala kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela.
I am here as the enabler in the system and also
owami umsebenzi ngokubona ukuthi okukhalazwa nakho kuyatholakala. Udokotela bebengakhalalanga umsebenzi njengalokho osekuthiwa ngabantu. Bebesebenza ngokwesibanga esiphansi kubangelwa yokusilela kwempahla eyokusebenzisa lemithi yokwelapha abagulayo. Siyazi sonke ukuba iyasilela kakhulu imali yakwamanye amazwe. Lezijeso zomnotho ezabekelwa inkokheli ziphazamisa imisebenzi kahulumende.
Kodwa uZulu uthi usediniwe ngezithembiso ezihlezi zisenziwa nguhulumende sikhathi sonke nxa kuthe kwavela inkinga esazi mhlophe ukuthi akukho azokwenza. Oqhuba imisebenzi yokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, usola inkulumo kahulumende athi ilulaza okwenzakala ezibhedlela elizweni.
Mina nginje sonke ngihambe lecholocho ngibona uTV nokungamaklinika konke kulamaphilisi everywhere. Nxa sesiza umuntu ephikise kuqonde ukuphikise sithi amadokotela ade strikela nje ukuphuza kudileya wayese amadokotela estrikela ukuswelakala kwalezi zinto. Sizibonele ukuthi sile nkinga kahulumende.
Ugumbo uchaze uhulumende okhona njengohulumende okhathalela nje ukuba semandleni wokubusa kuphela, okwakhe kuyikubona ukuba uqhubeka ebambelele kumandla alawo engelani lokulondolozwa kukaZulu.
Ngenxa yokuthi kungagayela laba abantu abasibusayo lapho hamba kwezabo isibhedlela, abanye bezibhedlela bahamba belatshwa phandle kwelizwe, abanye ungahamba ivin ebhorodeli bona ngathola zonke izinto zikhona kungani ngindawo ngasuko engikwezibabo. So uhulumende bonke esibabiza kuthiwa ama-dictatorship anjalo vele baqala bona ezibe ungibona lezi muri zabo bephethwe kahle bele impila kahle abalandaba ukuthi abantu kamajana
kusukwana isanda kwedlula odokotela abakhulu ama senior doctors ngesingisi esibhedlela sePariniatwa Group of Hospitals batshengisele bekhalaza ngenkinga ababhekane lazo okubalisa ukuswelakala kwempahla yokusebenzisa le mithi lokhu ngokokuqala ukuthi odokotela abakuzinga laphezulu bethatha leli nyathelo ngoba sonke isikhathi bekusiba ngodokotela abasacathulayo ama-junior doctors akade betshengisela kokuphela phezu kodaba olufanayo kuphele ngezithembiso nje kuphela ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso kahulumende ehlela izilinganiso zomomo elizwe eZimbabwe National Statistics Agency Zimstats ithi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe eseinflation siwile kusukela ngozibandlela ngomnyaka odluleyo kusiya kunyanga edluleyo ngesilinganiso sokwedlula kancinyane okuthathwe ekhulwini 3%. Embikweni ewethule namuhla iZimstats ithi lokhu kubangelwa ikukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana lanxa sokunganeno sikhuluma nje. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ngalolu daba.
The moment ungena kufani market ubiza i-currency yakho imali ngoba what happened I think so mesa ubona ukuthi babe zabo ukuphila benzingana somali but bethenza imali vele. If indaba zepolitics zingalungiswanga izadliwa vele ivalu yemali whether siyafuna umbe asifuni. Singazama ukuthi siyaqila but ama-principles awa-economy azoyigebha kuphela imali ekugcineni sinesijuphe futhi ngamadola. So kumbe yikwini khona ke abantu bazokwenza ama-measures abazazama ukwenza. I-biggest measure is to correct ama-economic problems.
Singakubona kusenzakala lokho okukhulunywa ngusiba lukhulu webhanga le-reserve ukuthi kuzaba ngcono ekupheleni komnyaka.
Angakusisa yena uMangunja and I think siyakwazi futhi sonke ukuthi umuntu ukuze umthembe ukuze ukuthi uhambe naye loko umuntu wangena emotweni yakhe ekudrayive angabe lokho ekhuthuza imoto kugcina nje ufike epointini wongavele ungamthembi ngoba uwazi ukuthi uyakwazi ukuphila athi kuzani kuzani. UMangunja already akuna good experience naye siyamazi ukuthi uyapromise izinto i-bond not what elifaka abathi ngama-economist i-bad money but cash is good money. Wayethembise izulu lomhlaba kodwa okwenzakalayo siyakwazi sokuhamba abantu singaba sokusithengiswa ngumuntu ofanayo izinto esikwazi ukuthi zivayoleta ama-principles esiwaziyo sonke esokusimthemba. So angikuboni kuzoyenzakala khona okukhulunywa ngumanguza isifiso kuzozijeda imali yezimbabwe whether siyathanda kumbasiyana.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthi intengo yempahla ingakhuphuki kakhulu iyabonakala ngoba ayikhwelanga kakhulu lokho kuthiwa i-month to month price increases.
Akula lizwe elake lathi benza lisikhontrol ama-prices lakhula ku-economy lokhu ngakwenza temporarily. But ekugcineni okuzozala ukuthi i-economy izowa ngoba awuvumeli i-free market yezinto awukhontrola ama-prices. So ekugcineni futhi ukuzilimaza ukuzidukula enyaweni wehluleka ukubaleka lokho.
Lowo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho uxoxa le Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Silokhu sikudaba olufanayo sokusungulwe inhlanganiso ezimeleyo elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ngenjongo yokulwela amalungelo abathengi eZimbabwe. Inhlanganiso le isungulwe kobulawayo namhlanje ngelanga lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abathengi emhlabeni jikelelele Consumer Rights Day. Ukusungulwa kwayo kuza ngesikhathi abathengi bekhonona ngokukhwela kumahlayana kwentengo ezitolo. Inhlanganiso le ithi zasebenzelana ndawonye lezinye inhlanganiso ezifana le-Consumer Council of Zimbabwe le-Standard Association of Zimbabwe. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube uchazisela uNtungameli Nkomo we-Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Amalungelo abathengi ngamalungelo abantu, lokho esithi consumer rights are human rights, afanele avikelwe njengawo wonke amalungelo. Kodwa uzananzelela ukuthi kuwo wonke amalungelo esiwavikelayo lawa ke abathengi kasizange sasukumela ngendlela efaneleyo. Ngokunjalo ke uyabona ukuthi amakhampani yaba amabhizinisi lo hulumende kazange wavikela ngendlela efaneleyo amalungelo abathengi. Bahamba baphathwe kabi kuyo yonke indawo, nxa ungena e-supermarket kumbe uthengi time kayihlali, nxa uthenga idata kayihlali, kule zinto ezinenge ezihluphayo ezingaphathi kahle abantu. Ngakho ke le nhlanganiso iyakhelwe ukuthi ivikele abantu kusuka namhlanje kusiya phambili. Ukulimala komthengo yedwa yokulimala kwethu sonke, esithi thina an injury to one is an injury to all. Wonke umuntu sizavikela nasindawonye. Ungananzelela kuze kufike lesi sikhathi ubusithi nxa ulenkinga esitolo ngiyakho wedwa, ungathenga isinkwa esibolileyo kumbe inyama ebolileyo ngokuqondene lawe kakho umuntu oza kuncedisa. Kodwa kusuka namhlanje kusiya phambili isikhona inhlanganiso yokuvikela abantu, yokusukumela abantu, ibizwa kuthiwa yi-National Consumer Rights Association. Kanti ke futhi siyethule ngalolu suku lwanamhlanje okuthiwa yi-World Consumer Rights Day, okulusuku lapho abantu bethokozela ukuvikela amalungelo abathengi. Kusuka namhlanje kusiya phambili ke sizanqondana nqolo uhulumende laba amabhizinisi ukuthi sikubone ukuthi umuntu othenga uphathwa ngendlela efaneleyo, abhadalele into efaneleyo, iquality efaneleyo, abhadalele izinto ezilenani elifaneleyo, kungabi khona ukuhlukunyezwa ekuthengeni.
Abathenga bangathanda ukuza kini ukuze khalaza balithola ngaphi?
Sizatholakala kuzo zonke izindawo, kuwo wonke amadolobha, kuzo zonke izigaba, ama-district, sisesa siya kumawadi. Njengoba sengike ngathinta laphana, kuza kwethula ama-phone number, kuza kwethula ama-ofisi lapho esiyabe sitholakala khona ngokuya kwesikhathi.
Lowo ngumnumzana Efihlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso ekhankaselayo ukulondolozwa kwamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, yona esungulwe namuhla. Izulu elilolaka elibangelwe liyezi eliphiwe igama elithi Cyclone Idai seliqalile ukudala umonakalo eZimbabwe ngemva kokubulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu eMozambique laseMalawi. EZimbabwe lelizulu lidilize izakhiwo esigabeni seManicaland njalo likhangelelwe ukuna ezigabeni zeMashonaland Central, eMaswingo, leBinga, kodwa kwezinye izigaba kukhangelelwe ukuthi liza kuba lingelalaka. Uhulumende ubikwa enze umhlangano wesiphangiphangi eqoqa ukuthi kungancediswa njani abangafinyelelwa yileli zulu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDC, Mnumzana Morgan Komichi, utholakale ilecala lokuphazamisa ukuqhutshwa kokwethula kwempumela yokhetho, wahlawuliswa imali engamadola angamakhulu amabili, $200. Inyanga ezintathu zisusiwe nxa engadala icala elifanayo kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukolunye udaba lwemthethwandaba idalele High Court koBulawayo. NgoLwesithathu liyale ukupha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail kumtshayeli wendizamtshina yebutho uTashinga Rufaro Edward Musonza, obhekwane lecala lokubulala owayelwela ilungelo likazulu unkosazana Lucy Duve ayethandana laye. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ehleli e-High Court koBulawayo, umahluli uJustice Martin Magonese akumthathanga mizuzo ethile ukuthi alahle isicelo sokuhlawula imali yesibambiso i-bail kaMusonza, kodwa kavezanga izizathu zokumlandulela isicelo sakhe. UMusonza ucalwa ngokubulala isithandwa sakhe unkosazana Lucy Duve oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32, obeligqwetha eqhatshwe inhlanganiso ezimeleyo eGweru. Umsonza uqale ukuma edalele High Court eGweru mhlaka 28 kunyanga edlule, lapho abelensolo waphanyeka udaba lwakhe edalele Constitutional Court esola okuthize ngokuhlala kwedale kwalabo ababizwa ngesilungu okuthiwa ngama-assessors. Ngelanga lokubhubha kukaLusi, uMasonza wayesendlini kaLusi eGweru ku-16 Acacia Road eWindsor Park, lapho okwaba lokungazwani phakathi kwabo. Kubikwa uMsonza wayecala umuyi ngokuba uthandana labanye abantu abathile, lapho uMsonza okubikwa watshaya kabuhlungu uLusi waze wabaleka endlini engagqokanga. Kubikwa uMsonza wamlandela umuyi wangena laye emoteni yakhe wachayela waya eJosiah Thungamirai Airbase, waya emzini kaHimalaya Makwenjere ayecala umuyi ukuba uthandana laye. Lapho afika khona waqhubeka emchaya umuyi. Umuyi kubikwa wazama ukubaleka kodwa uMsonza wamgijimisa wamthola, waqala njalo ukumchaya ekhanda lesifubeni esewele phansi. Lapho uMakwenjere azama ukubamba uMsonza ukuba angaqhubeki echaya umuyi kodwa kwehlula. Ngemva kokuchaya umuyi, uMsonza wamthwala njalo wamusa endlini kaNokuthula Mathikiti eWindsor Park, waya laye njalo eJosiah Thungamirai Airbase ezama ukusiza umuyi ukuba athole usizo kodwa kwehlula. Umuyi kubikwa wathwalwa nguThawanda Munyari wamusa esibhedlela eClaybank Hospital, lapho athi efika khona kwabikwa ukuba usefile okwabangela ukuba uMsonza abotshwe. Igqwetha elimele uMsonza uThaboka Fatima Nyathi owemakhiya and Partners uchaza impumela yedale.
I-application ye-chair bail idismisiwe. Ama-reasons for i-dismissal were not read in this court because I see court ebalama-izizathu. So the operative part was that i-bail application has been dismissed.
Unyathi uchasise ukuba uMsonza uzathonisiswa amacala akhe onke esuka entilongweni.
Uzathonisiswa amacala akhe onke evelela entolongweni.
Tashinga Musonza uleminyaka engamachumi amabili lasificamunwemunye 29 njalo ungumchayeli wendizamchina e-Air Force of Zimbabwe eJosiah Thungamirai Airbase eGweru. Ubhekane lecala lokubulala aliphikayo. UMsonza usezathonisiswa esuka ejele njalo amagqwetha akhe azaziswa ngempumela ye-Constitutional Court kulandela ukulandulelwa imali yesibambiso i-bail. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwesivela kwamanye amazwe, kulabantu abangamachumi amane lesitshiyagalolunye abadutshuliweyo bafa ensontoni yabosokholo lwesimoslem ngole New Zealand namhla kwabotshwa amadoda amathathu lowesifazana oyedwa. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum, uNorman Mapheza, uthi bakhangelele ukunqoba iqembu le-Esperance emdlalweni wabo wokugcina kumncintiswano we-CAF Champions League ozaqhutshelwa enkundleni ye-Bubblefields koBulawayo. Intatheli zindaba ethu zemidlalo, uJoseph Ntshantshi, usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka we-CAF Champions League ngemva kokuba lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela kumidlalo emihlanu. Loba kunjalo, umqeqeshi waleli qembu uNorman Mapheza uthi bazadlala belenjongo yokunqoba emdlalweni wabo wokugcina kulo mncintiswano abazawudlala leli qembu le-Esperance lase-Tunisia kusasa enkundleni ye-Bubblefield.
We play our games to win.
Yonke imidlalo esiyidlalayo sidlalela ukuthi sinqobe. Asisoze sithi njengoba sesiphumile kumncintiswano ngcono siyephunga ukudlala nje. Angenzi njalo mina. Yikho ke sizadlala silomdlandla esasilawo ngesikhathi siqala lo mncintiswano we-CAF Champions League, okujo ukuba sizadlala sinqanele ukunqoba kusasa.
iqembu leFC Platinum yilo lijeke amanye amaqembu enganani yesibaya sika Group B lemiklomelo emibili ukuthi ngakwelinye icele iqembu leEsperance yilo lihlezi ziphezu kwengalane lemiklomelo elichumi lanye. Lesi simo sitsho ukuba iqembu leEsperance livele yilo elizaphutha imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwesibaya sika Group B loba lingaze linqotshwe liqembu leFC Platinum ngoba iqembu elihlezi endaweni yesibili eleHoroya Athletic Club elaseGini lemiklomelo yisikhombisa ngokutsho ukuba linyenelisa ukubuthelela imiklomelo elichumi kuphela nxa linganqoba eleOrlando Pirates kusasa khona lekweleGini. Iqembu leOrlando Pirates lona lile miklomelo yisithupha ukutsho ukuba kumele linqobe ukuze lirhwithe eleHoraya lilandele eleEsperance kwisigaba esilandelayo soncintiswano. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kwisibaya esilandelayo soncintiswano. Kusenjalo iqembu leFC Platinum lizabe lingelabadlali abathathu elibathembileyo ababalisa uGift Bello, uKelvin Moyo kanye loKelvin Matsongwe. Iqembu leli livele liphatheke kubi ngokuthi lomdlalo usudlalelwa enkundleni eBarber Fields ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ilithathele imvumo yokuba lidlalele imidlalo yalo yomncintiswano weCAF enkundleni yalo eMandava ngesizathu esokuthi indawo zokuhlala esedolobheni lasezishabani yazilungelanga ukuhlala amaqembu akwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday namhla sihamba lomculi we-hip hop uKing Jury yena ohlabela iseSouth Africa uNtungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKing Dury ngomhlabeleli osacathulayo odabuka ePlumtree esigabeni sako Mabulana njalo igama lakhe lokuzalwa ngwayizingwenya. Okwamanje kakethuli idlalade kodwa ulama singles adla ubhedu ngitsho lasemsakazweni yakwele South Africa. Agoqela le ethi Dream On yona ayihlabele ebamsane lomunye njalo umculi weZimbabwe uYelani.
I'm rolling, I'm rolling, I'm grinding, I'm grinding, I'm living, I'm making this scene, yeah. This is my dream, yeah, to keeping on grinding. I'm not bragging, I took all the cheat, now present it to the investment and luxury.
Nangu uKing Dury elonda indlela ayihambileyo kwezomculo ehlangana lengxaki ezijiyeneyo aze abe kuleli zinga asekulo.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2015 bengisasekhaya ke ngaleso sikhathi. Then kwahamba kwahamba ngiswela ama studios ngizama nami ukuthi ngirekhode, azama ukurekhoda ingoma zangaphumeli phandle ngenxa yokuthi i-sound quality nama studios ebengekho that good, so bekungena indlela yokuthi ngingarelease lezo ngoma. But angizange ngiyaphela amandla ke to mnyaka ka-2016 ngafika la endaweni yaseGoli ngahlangana nomngane wami uYelani saqalisa ke ukupractisa sapractisa up until sashaya ingoma last year beyithi yona Dream On.
UKing Dury uthi uphiwa umdlandla ngabaculi be-hip hop abafana loCasper Nyovest. Ubugabazi lobuciko bakhe buphuma sobala kundlikizane yakhe le ethi Levels.
It's all about levels, I'm meaning the levels. My team is on levels, King Dury on the grind. I've too many stories, I've too many records. Hustling day and night, this life is so hard. I'm not burning bridges, but I'm fixing the future. I'm afraid of my goals to be messed. Paris and thought, try to make it sweet. But sometimes say, life is so sweet, and you're so easy. That's why I'm always praising my God, my God.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngapi Dury?
Facebook ngisebenzisa igama elithi King Dury on the grind. Uyahamba kula laphana ufike ulike ipage, then WhatsApp inamba yami ithi 0810072363. Ngiyaphinda njalo 0810072363. Uma ungabe ufuna ukungithinta ungaphandle kweSouth Africa ningakhohlwa ukufaka icode ethi 00270+27.
King Dury on the grind, yeah. Okay, alright. Sunday and Yelani, my friends in my crew. They told me let's grind. That's why I'm on the grind. Says Kupuli Zinga, Skupula my socks. I'm here for the stand, not for the cash. But from the start,
It wasn't easy, sometimes I was paying just to perform. The took advantages, it was a deep grind I won't forget. Sometimes in life there's big difference, different steps, different vision and like this level. Name me something that you earn in legend.
Abalandeli bona ubatshiyela wapha amazwi.
Ngibonga kakhulu abalaleli ngokusinikeza indlebe, ngiphinde ngibonge nabalandeli ngosekelo abasinikeza lona imihla namalanga singabaculi. Ngithi ngiyabonga kakhulu ngoba bengazi nje ukuthi i-hip hop izothula usekelo olungaka eZimbabwe, but kuyangijabulisa lokhu ukuthi uma ngikhipha ingoma in less than 24 hours ilisithole more than 500 downloads. Lokho kubonisa isupport enkulu kakhulu kubantu bakithi. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga King Dori uyinqwele mfana kithi uqhubeke uyibambe kanjalo.
Lo ngumculi we-hip hop uKing Dori, yena uhlabela ese-South Africa obexoxa lo ntungameli esigqibela uhlelo lamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.